Mamwe masangano evashandi vehurumende anoti ave kuda kukanda mapadza pasi nenyaya yezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisawo kusapiwa mari dzemabhonasi paine nguva uye kusawedzerwa mari dzemihoro kwemakore akawanda. Mabhanga akaita seIMF neWorld Bank anotiwo Zimbabwe inofanira kuderedza uwandu hwevashandi vayo kana ichida kuvandudza upfumi. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association nerevarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe atobuda pachena kuti ave kuzokanda mapadza pasi. Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vanoti kutanga mangwana vanenge vave kuratidzira.
Taenda kuti kudekura kwamabasa pane nyaya dzatingati nhatu, asi yakanyanya kukosha yacho ndiyo kuti vana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo vanofanira kunge vachienda kunoshanda kuzvipatara zvekumamisha. Hurumende iri kuti haichakwanisi kuvapa mabasa iwayo, havaina mari yekunge vachipa vana muchiremba muhoro vanenge vaenda kunoshanda kuzvibhedhlera.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vaudza Studio 7 kuti vari kushamisika kuti vamwe vashandi vehurumende vari kuda kukanda mapadza pasi sei sezvo ivo nevashandi ava vachiri kuenderera mberi nehurukuro.
Takawirirana patakaita hurukuro kuti tichasangana musi wa20 vakamirira vashandi vehurumende vaienda kunotaurirana nhengo dzavo. Isusuwo tichitaurirano nevamwe vedu, saka sapari zvino sekudziya kwangu tiri kusangana musi wa20.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti vari kumirira musangano uyu asi vakayambira kuti pakashaya chinobuda hurumende inofanira kugadzirira kuratidzira kwakasimba, vachiti hurumende haifaniri kutarisira vashandi pasi sezvo dhimba kushaya besu hazvireve kuti rinenge riri nyana.
Musangano wokupedzisira womusi wa20 unofanira kuti hurumende iuye negwaro rakachena rakajeka kuti vashandi vehurumende vanenge vachizowana bhonasi rinhu. Zvikatadza izvozvo ii ndofunga teetasika kwamvura yacheka makumbo, zvoda kuti macivil servants achironga rimwe danho rokuti bhonasi ingaveya sei. Saka hatingaruli out kuinda strike.
Vanotungamira bato rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti ikodzero yemushandi kuratidzira.
With massive savings have not had an increment in the last 2 years. So inini zvangu ndotoona kuti vashandi ava vanga vachitononoka kuenda pastrike. So vashandi ava ngavaende kustrike because vane kodzero idzodzo in terms of the constitution, vane kodzero idzodzo in terms of the labor act.
Ko, chii chiri kupa kuti hurumende ikundikane kubhadhara vashandi? Vabiti vanoti pane vamwe vashandi vasinganyatsozivikanwe vanoshanda kunge zvipoko kana kuti maghost workers, uye vati vashandi ava varungoora mari pasina anoziva basa ravari kuita.
Ichokwadi kuti pane anotinoti pachirungu isusu maghost workers. Tichiri muhurumende isusu papaine 234,000 civil servants. Chinamasa nezano ndokusara vachi meresa vashandi vehurumende vakamera kunge hohwa vakasvika pa550,000. Vashandi ava maghost workers ava maward officers mavillage room vakamirira ZANUPF, vakamirira election ye next year. So ichokwadi kuti panofanira kuitwa rationalization of the public service.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Kana minisita wefinance anotozvitaura mabhajeti avo kuti idambudziko iroro revanhu vari kutora mari kuhurumende asi vasina kunyatsopinda basa zvakati twasa twasa kunyange zvavanoita zvisika hazvinyatsoonekwa kunzi vari kuitei.
Asi amai Mupfumira vati ongororo yavo yakaratidza kuti hakuna vashandi vakadai.
Handisi kuziva magosota amuri kutaura, takaita kodzi taona panga pasina vanhu tikaaisaka kana muchiti magosi wekazi handivazivi.
Hurumende inoti nyaya iri kupa kuti itadze kubhadhara vashandi vayo nenguva inyaya yekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango nehurumende dzekunze. Asi vanopikisa vanoti zviri kuitwa nehurumende mashura evanhu vanoviga nherera menyu vachisiya muzvare afa.